tinotenda zvikuru tafare kuzivisa vateereri kuti chirongwa chafamba zvakanaka. Nhasi uno kwatrenwa vatingati vanochanodzidzisa vamwe atinoti matots vanozonodzidzisa mavaccinators. Saka chirongwa ichi chatrenwa vatingati maprovincial health executive nekuzoita health executive neprivate sector nemalocal authorities zrp prison and so forth. So the initial trainment yaiita vatrenwa tingangoti nhasi vese vapedza nhasi. Ava vaakuchienda manje kunotrena mavaccinators kumadistricts.
Nhasi vanhu vadzidziswa iwa vanga vane huwandu hwakadii?
Vanga vane huwandu hunosvika 400 mazana mana.
Iko kuzonodzidzisa vekumaruwa kana vekumadistrict kunozotorawo nguva yakadii zvakare?
Tingatori zuva ramangwana chete zvichidependa handimunoziva kuti kumadistricts vanhu vanofamba nzvimbo dzakati kurei. Saka kutrena kwacho zvako kunogona kupera mangwana chete.
Tichitarisirawo kupera kwedzidziso idzodzi mukuperawo kwesvondo rino, vanhu vangazotarisirwa kutanga kubayiwa nhomba riini?
Chinokosha ndechekuti vanhu vakangera vatongopedza mangwana chinova ndochitatu nechina kutanga kutobayiwa zvinenge zvaakutotanga.